mutauriri weNational People's Party vaJefferson Chitando vavo vari kukwikwidza vari mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition vanoti ZANUPF iri kuendesa marori azere mbeu nefertilizer kumaruva ichinopa vanhu munguva ino yegadziriro yesarudzo.
Zvakuitika mukati memawadzi mumarural areas ndechekuti icho ZANUPF yakuisa nguva ino vakupa vanhu fertilizer, vakupa vanhu mbeu zvisati zvakamboitika. Tatarisana namazuva mashoma okuti tiinde kusarudzo. Izvi zvega zvinoratidza kuti inzira yokuda, inzira yokutenga nayo mavhotsi. Zvinoratidza kuti izvo election haingagoni kuva free, fair and credible kana umwe munhu achiita mavhotsi okutenga. Vanhu vese nekuda kwenzara iriko vanotobva vamanyira kuti vawane chingagona kuti vawane mupindudzo.
Sasikaro wemadzimai mudunhu remasvingo muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, amai Nyaradzai Mago vanotiwo vari kusangana nemarori zuva nezuva pavari kukambena kumaruva akaita seGutu, Zaka, Chiredzi, Chivi pamwe chete neMwenezi.
Homu izvozvo tinozviona, pane marori atakatosangana nawo achipa vanhu mainputs nevamwe vaipuwa maZambia chichi, asi isu vanhu tikurega vachitora marori wavo abva vapuwa maZambia nemainputs. Sezvinosvika totaura nevanhu vachiona kuti no, zvinhu ngavagamuchire ndizvo vari kuzvipuwa nehurumende yavo, asi kana vozonovhote pokuvhotera vanhu paziva.
Nhengo yeNational Patriotic Front varokika Muzonda vanoti zvinoshamisa kuti hurumende yeZANUPF yatotanga kare kupa vanhu mbeu iyo nguva yekurima ichiri kure. Vanoti zviri kuitwa neZANUPF inzira yekuti iwane vanhu vachaivhotera, izvo zvisingabvumidzwi nemutemo.
Nyaya yedistribution of inputs panguva yekuti tanangana nesarudzo inyaya yekutenga vhoti kubva kuvanhu. Isusu tiri kuti ZANUPF yaiziva kuti mainputs anofanira kuuya kuvarimi muna October, August ndopanotanga kurima varimi. Why is it now vakupachi mainputs iwo izvozvi? Inyaya yekuti election waona kuti vanokundikana, vanodyiwa nevafana vechidiki, saka varikuda kurana mainputs iwo very fast so that munhu anga achida kuvhotera opposition akutomanikidzwa by those things anenge apiwa zvidoko doko izvozvo zvemainputs kuti avhotere ZANUPF.
Asi sazvigaro weZANUPF vaEzra Chadzamira varamba mashoko aya vachiti hurumende yagara ichibatsira vagari vekumaruwa nembeu gore roga roga. Vatiwo mapato anopikisa ari kuchema nhando nekuti vari kuona kuti vanokundwa musarudzo, saka vave kutsvaga kuda kuwanda nenyaya dzenhando. Asi nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevanhu remasvingo Human Rights Trust muzare Esther Chimanikire vanoti mashoko ari kubuda ndeyechokwadi, uye ZANUPF iri kutyora mutemo wesarudzo nekugovera vanhu mbeu nemafertilizer apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Haisitoona kuti vote buying chinhu pamutemo chisingabvumirwi. And kana tava kushandisa maresources enyika akafanana neinputs, agricultural inputs, tichimapa parali, zvinhu zvisina kufanira nekuti maresources ari kumisuzwa. They are being misrepresented, misdirected kune zvaanga achifanira kunge achiita, because anofanira kupiwa kuvarimi vari kutorima vachiproducira chibage nyika, kwete kuvanhu vekuti anogonongobva ipapo parari achitotengesawo kune umwewo munhu ari kutoiwo gadheni yake.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba gonese vanoti kushandisa mari nezvimwe zvinhu mukukwedza rutsigiro yagara iri tsika yeZANUPF munguva dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Mara.